Jonga isu tunowa kushushikana zvakanyanya, tunowa kubatikana tichiwazve kusoda kunyara kukuru kwazvo kuti First Lady vedu, First Lady veZimbabwe voenda kuJohannesburg kuSouth Africa voneita jambanja pahotera vorakasha mwanasikana ane makore emakumi maviri kunga achatsemurwa musoro zvoshamisa ndezvekuti zvinombofamba sei kuti mudzimai waPresident wedu anofanira kunge iye ari munhu ane hunhu ane inonzi pachirungu iya decorum nedignity neuremu neudzamu orashika pfungwa kudaro zvinonyadzisa hazvina kana matauriro nanhasi ini tichiri kutorwa nehana kuti zvakaitika izvi rinenge paisikopo Jonga zvinotonetsa kuti tinatsozvihwisisa kuti zvakambofamba sei kuti vanga vapindwa nei amai Grace Mugabe zvinonyadzisa zvikadii
vava mangwana maonero enyuwo pamwe nemashoko ari kutaurwa navagutwa
vagutwa vanakigwa veduwe zvinonetsa ndechekuti vaguti igwetazvi mari yavo yavanorarama nayo ndeyekumiririra vanopomegwa nyaya vamwe vanopomegwa nyaya vanenge vasina mhosva vamwe vanenge vane mhosva zvino panyaya yatiri kudhira nayo panaapa tine one side ratakanzwa riri kunzi magweta ati mukunza nozvotaura vagutu vagutu vari kutiwo kana magweta aya akati saka ndizvo zvakatoitika mapurisa akati kana ndozvakazvino zvakatoitika ini hangu chandinoziva ndechekuti ndakanga ndisipo vagutu vanga vasipo vanonyoranyora vanga vasipo pahotera apa saka nyatsoitika hatizivi saka hatingati First Lady vakadai 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 kana tichida kutaura tinogona kuti kana zvinonzi mai Mugabe vakaita zviri zvechokwadi zvinoreva zvakati zvakati apa tiri kuratidza kuti munhoroonde yedu tiri kushanda nekufungidziro yekuti let's assume it's true then thought kwete kuti mai Mugabe vazonyadzisa mai Mugabe aizve ndopatinozoti muri kuona here kuti nyange dai vasina kuzoshandisa diplomatic immunity havana kana fenhinge yavanozowanapa hapana kana justice yavanowanaya nokuti mupfungwa nemutangariro dzanhingi nanhingi nanhingi iyi mosva vatoparai asi kana tichienda nekuenzanisa neinonzi fairness hatidero munhu wese ari innocent until proven guilty
vagutu hanzi mhosva kuti ibatire pamunhu hunge yatongwa kana isati chipomerwa pindurai tinzwa
Jonga ndoda kuti Nick nevateereri vazive kuti pamutemo pane yainonzi muchirungu prima facie case prima facie case ndeya zvinoreva kuti pamafacts atoripo zvatotaridza kuti pane nyaya yekuti amai ava mai Mugabe vanofanira kunge vachitongwa vozopavo rutivi rwenyaya yavo hatina kuti isu vabatwa nemhosva aiwa tiri kuti nyaya iripo itori prima facie case chatisingadi chete ndechekuti ngavasada kunzvenga kana kutiza kuti vasatongwa apa ndiri kuona vari kumiramira hanzi hurumende nemagweta avo vari kuita diplomatic immunity argument ini segweta ndoda kuti vateereri vazive kuti havafi vakahwina argument iyoyo kusvikira zuva rabuda kuwest ravira kueast nenyaya yekuti fambiro yavakaita kusouth africa yanga isiri official government business one iwo havasiri an official government person two uyezve pafomu ravakafila vachipinda musouth africa vamwe tatova nemikana yekuriona vakadeclare ivo kuti yanga iri muchirungu inonzi aprivate visit
vamangwana tichitarisawo iro divi rekuve mudzimai wemutungamiri wenyika vangaaonekwa here vachimira mudare sezviri kutaurwa navagutu izvi
vagutu chavaita problem yavo ndeyekuti vari kutarisa zvinhu from what we would call a completely legalistic way handiti munoona nyaya yavakaitarira from a purely legalistic way vanoita kunge vari kutaura zvine musoro asi vakaitambanudza munyaya yatinoti context voti pfungwa dzavo dzibve mumatomo havaita kudzimanikaya vodzibvisa imomo dzotitambanukei mbichana vachaona kuti no zvavari kutaura izvozvo izvo hazvisi kuzoitika panyaya yekuti haingori nyaya yekuti mwana akarohwa asina zvaaita here kana kuti vanhu vakagwa here nokuti ka 20-year-old munhu mukuru vakadzi vaviri ava kukuruzano pf from 18 anigatiwa muwomen's league saka hongu vanhu tingada kuziva vanhu zvakadai zvakadai tingada kuti zvinhu zvidai 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 asi chaitika ndechekuti mai Mugabe muziva kwangu sespouse yapresident paprogramu varipo saka ndizvozvo
omanya wakadai ndokumbira kumbopindawo munyaya
kudaro vagutu pindai tinzwi itai dimu
Jonga nyaya yekungoti munhu akanoripota kumapurisa iye Gabriela Angels mwana uyo ane makore makumi maviri nemapikicha aakabudisa achitaridza kurakashwa kaakaitwa namayava Iyo yonde inotunzi bamtemo i prima facie case.
Vamangwana, mungaona ere paine mukana where yatingata out of court settlement kuti vataurane kunze vasina kupinda mumatare.
The most important thing panyaya ukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa. Ndoo zvichaita kuti hamusi kuzoona Mugabe vakamira mubokisi muSouth Africa vachichuchiswa. Izvozvo hazvisi kuzoitika.